Zvikwata zvina zviri pamusoro zviri pakaoma svondo rino apo chikwata chiri pamusoro soro chechicken in chere kusangana nehighlanders mutambo wakaoma zvikuru. Zvikwata zviri izvi zvakarohwa svondo rapera izvo zvakasiya murairidzi wehighlanders Bongani Mafu achibuda munhandare akadzivirirwa nemapurisa mushure mekunge vatsigiri vechikwata chake vadya marasha. Mumusha mechicken in zvekare hamuna kumira zvakanaka mushure mekunge chikwata ichi chakarohwa 1-0 nehwange pamusha zvekuti vari kudawo kukunda kuti varambe vari pamusoro. Mutambo uyu uri mubaba Fields Stadium uye uri kutarisirwa kukwezva vanhu vazhinji sezvo zvikwata izvi zvichibva zvekare muguta rimwe chete. Triangle iyo iri pachinhano chechipiri yakatarisanawo nedambudziko guru apo yakananga kuFC Platinum iyo isati yakundwa pamitambo 12 yadarika. Mutambi ari kupisa kuchikwata ichi ndiBrian Muzondiwa uyo anoti anotenda basa riri kuitwa nemurairidzi wavo Norman Mapeza uyo ari kumusimudzira zvikuru. Muzondiwa uyo ari pavatambi vari kutungamira muzvibodzwa muPremier Soccer League anoti ari kutarisira kuramba achinwisa kuti chikwata chavo chitore mukombe weleague.
Kochi wangu ndiye anonyanyondiita kuti ndienderere kumberi bhozi anonyanyondisimudzira zvakanyanya kuti ndiwane chigozi. Ndicharamba ndichiitawo pesti yangu kuti ndirambe ndichigozi so that masupporters FC Platinum andiramba achifara.
Dynamo zvekare ino mutoro mukuru apo iri kusangana nehomain iyo inorairidzwa naLuke Masomere. Murairidzi weDynamo Tondirai Ndiraya anoti pavakamira pari zvino mukasolaga Premier Soccer League vari kutarisira kukunda mumitambo yavo yese yasara kusanganisira wehaumaini iwowu.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisira kukunda, tiri kutarisirawo kunda zvakare.
Dynamos yakadhererwa zvikuru nehaumaini asi mumwe mutsigiri wavo vaLazarus Banda vanoti ivo kana Ronald Chitio arimo Dimbare iri kukunda.
Dynamos inofanira kuwina because Dynamos team yeZimbabwe inongotarisira kuwina.
Chikwata cheCapes United icho chiri kunetseka kubvira apo Mark Harrison akabva achienda kuBotswana chakananga kuAscott Stadium uko chiri kusangana nechapungu. Veruzhinji vanotevera chikwata ichi vari kuchema nemurairidzi wavo Mark Mate asi iye anoti haisi mhosva yake sezvo chikwata chake chiri kutamba zvakanaka asi vatambi vake havasi kushandisa mikana yavari kuwana.
Patiwa tichinyatsogadzira ndiche kuti mikana yatinowana tiwane kugohwesa tikagadzira ipapo penyu wedu kaanani.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. ZPC Kariba iri kusangana nehwahwa. Hwange iri kutamba neHarare City. Buffaloes iri pamusha neFlame Lily. Kwozotiwo Dongo Sawmills iri kutamba neCholocho Pirates. Mitambo iyi ikapera makundano ePremier Soccer League ari kuenda kuzororo kupa mukana kumutambo weMawarriors weAfrica Cup of Nations neGuinea uyo uri muNational Sports Stadium svondo rinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.